chiti kuchakanaka sichera kutinafara nazo. I'm sure you'll appreciate kuti current our government is hard hit economically. Panyai zemari. Saka kana tichiwana rubatsiro rwakamira kudai. Tinoto fara zvokuti ruchaenda kundobatsira those that are the most vulnerable. Especially kucholocho, kumbire, kumzaravana. Where my floods akarova vanhu. And also in the drought-stricken areas. We now appreciate a futhi kuti target yebantu bacho. Saka tinofara nazvo. My pregnant women are the most vulnerable. Saka rubatsiro rwakafana nairoro runoita kuti vazowana kubatsirika in terms of their healthy care kana kuti welfare and status.
Totaridzawo uwandu hwevanhu vanonzi vanokwanisa kubatsirwa nechirongwa ichochi vanoita 129,581. Vanhu vamungati vakawanda here tichitarisawo vatinonzwa kuti vari kuda rubatsiro muZimbabwe.
Nyaya yechikafu, nyaya yehealth, yenutrition inonetsa. Hatigoni kupa chikafu munhu wese muZimbabwe. Number two, vanhu are affected zvakasiyana siyana. Havafanani, bamwe vari even gore irori, bamwe vari nani in terms of what they got from themselves. Asi bamwe havana zvokubata. Saka tinogamuchira whatever we can and hope kuti bamwe futi vachauyawo kubatsira bamwe vasina. Saka pachibanu chedu inshona kana kuti Ndebele tinotenda rubatsiro even if it appears quite small.
Ko hurumende haizowanikwa here ichida kupindawo mukati mekupiwa kwerubatsiro irwori, nokuti vamwe vanoti kana zvika zvakupiwa kumaruwa uko zvine zvakuitiswa zvematongerwo enyika kana zvine zvapoliticizedwa.
It's unfortunate kuti zvinoitika takatarisira kuti tichienda kuelection. Iyo nyaya yacho is very unfortunate. Why ndichidaro? Because of our history. We know our history. But one will then hope kuti ko pane new dispensation. Tinonamata kuti mapolitical parties aregere kupindira panyaya idzodzo. Number two, mari iyoyo ichapiwa maorganizations ari kushanda pamacommunities iyayo. UNICEF has been helping us for quite some time now. Saka andiwoni kuti government ichapindira. Especially taka tarisira this new dispensation.